ndiri munhu anga ari murimisi pandashanda kuZimbabwe. Saka kana uri murimi unongozogara uri murimi. Pandakauya kuno handina kukwanisa kudya chibagwe chavanorima munomu. Madzadza chinotapira zvakanyanyisa. Saka ndakabva ndafunga chibage chokumusha. Ndikawana mumwe fama murimi ane munda wake wakakura ndigara naye pasi ndikati angandidimburirawo here tumaheka zvishomanene kuti ndidzvare chibagwe chatinodya kumusha. Saka takawiriyana ndokumiramirawo kutsvaga mbesa yandaifungira kuti inogona kuita muno ichitengesiwa munomu. Saka ndopakatanga project yacho. Ndatova nemakore mashanu ndichizviita.
Asi zviri kukufambirai zvakanaka here? Ibusiness ramungati here riri kukufambirai?
Kufamba kwaro ndikasashungu mariri ndofunga ringafamba. Asi kuti zvinonguva zvinhu zvokutandarawo zvokungoti paweekend munhu angotandara. Hazvisi kuti ndingati ndinowana mari yakawanda mazviri. Aiwa, hosha yacho pamwe iri kwandiri kuti handisi kupembedza chibage chacho kuvanhu vakawanda. Nzvimbo yedu ino yeDC kuna vanhu vanogaramo vanobva kuAfrica vakawanda. Vaidya chibage chatinorima vari kuAfrica. Ndinofunga vari kutochitsvakawo vachichishayiwa. Hatisati tangowana mukana wokutaura navo vakawanda vakwanise kutenga. Saka ndingati mhosva iri kwandiri.
Mune ndimo yakakura zvakadii pamuri kurima apa?
Ndine maheka mashomanene. Ndine maheka mashanu. Muridzi wemunda uyu anoti kana ndichida maheka akawanda ndichikwanisa kumashandisa zvakanaka anongondipa. Saka kana ndichida 10 acres ndogona kungorima 10 acres. Asi ungoti sokutaura kwandaita ndinongorima padoko doko. Iyo maheka acho 5 iwayo handi kutombomarimiwo sezvangu nokuti handina maketi inokwanisa kutenga chibage che5 acres.
Mune vashandi here vamuinavo vanokubatsirai mumunda umu?
Urongwa hwandinahwo nomuridzi wepurazi ndorokuti ane matractor ake. Saka anondirimira, anondiisira mushonga wesora pakuzonokohwa. Ndo pandinotsvaka vakomana anondibatsira kazhinji. Nguva inoi kunoku vakomana vezvikoro vanenge vari pazororo. Saka vanenge vachidawo tumapisi wetu vanopota vachindibatsira.
Munobhadhara here purazi? Uye kana muchibhadhara muri kuzokwanisawo here kuwana cheuviri kubva muchibage ichocho?
Ndinomubhadhara kushandisa nzvimbo yake. Cheuviri chinowanikwa zvacho chishoma. Sokutaura kwandaita dai ndandiri munhu angaita shungu dzakanyanyisa ndikakwanisa kutsvaka makastoma akawanda anobva kuAfrica. Hazvaigona kufamba zvakanyanya. Asi sokutaura kwandaita kuti mazuva ano anenge anongovawo zvazvo zvokungotandara tandara.
Tine mumwe murimi ari kurima ari kuLondon uku. Tinonzwa kuti anoisawo zvirimwa zvake muzvitoro masupamaketi akasiyana siyana ikoko. Imi mune urongwawo here hwakadaro muno?
Ndaisati ndazvifunga. Asi zvino ndofunga makore anotevera zvatingangokwanisa kuita. Hatisati tazvifunga hedu kutagwara iroro. Asi ndofunga tikaramba tichirima marime atiri kuita tichiwana makastoma akawanda tingapedzisira tikaita kuisa muzvitoro. Zvandaitongofungira zvangu ndozvokuti makore anotevera tikakwanisa kuva tinorima nemurivo nechibage, murivo wakafana nomboora, repu, zvimwe zvakadaro zvinozoita kuti vanhu vakwanise kuuya kupurazi kwacho vachizotenga kwete chibage chega asi nomurivo uri zvimwe zvakadaro.